zviripo zvikuru mucherechedzo wekuti bandiko rinobatwa nevechiuto ranyanya kukwiridzirwa pasi pezanupf inotungamirwa navamunangagwa, tichiona isusu kuti vakazogadzwa kupuhwa chinzvimbo chekuita political commissar mubati wekukurumwa kwemusangano wezanupf ndi major general Engelbert Rugege, uyezve kuti vanga mutori nemamwe vechiuto vanga vari musangano iwoyo wezanupf. Saka iko zvino tichienda mberi zviri pachena kuti mauto akabata chikamu chikuru nevaimbova vari kuverusurunguko vawar veterans ndo vakanyanya kukwidziridzwa paungano rezanupf rakaitwa muHarare.
Pane zvakaitika zvese izvi, pane chamunoona here chinogona kubatsira vanhu kana kuti chingagona kufadza vanhu kuti pane zviri kurongwa zviri nani?
Mashoko emutungamiri wezanupf vaEmmerson Mnangagwa ekuti nyika yeZimbabwe inoenda kusarudzo gore rinouya, mashoko akanaka, asi chakanyanyokosha ndechekuti sarudzo idzodzo dzinge dziri sarudzo dzakanaka dzisina dziri zhonga, uyezve zvisina kuti mauto anopindira. Tinoziva isu nguva yapfuura, makore apfuura, kunyanya gore ra2008 mauto akapindira pakava nemhirizhonga yakanyanya panyaya dzezvematongerwo enyika nesarudzo, uyezve mamwe mashoko asina kunyanya kufadza akabuda pamusangano wezanupf mukuru wakaitwa muHarare ndeyekuti vamutsvangwa vaiita sekuti vanoti ivo pakuenda kusarudzo kuchange kuine kubatana nekudyidzana pakati pemusangano wezanupf nemauto ezimbabwe, vachiita kuti vatsvake kuti zanupf ikunde musarudzo. Mashoko iwawo haana kunaka zvachose.
Chii chamunoona pamashoko iwayo?
Tinoona paine dambudziko rekuti kana musangano wezanupf uchitora mauto enyika sokuti varwi vebato rezanupf, zvinenge zvoreva izvo kuti ko vanhu vasiri muzanupf, uyezve zvinenge zvichitaridza kuti pane kakutyorwa kebumbiro remutemo renyika. Mauto haafanire zvachose kuti apinde mune zvematongerwo enyika, uyezve takatoonawo kuti vatungamiri vemauto mutungamiri wemauto ezimbabwe vageneral Constantine Chiwenga vaiva kusangano zanupf, zvisingatarisirwi munyika inde kutanga kuchidetere kuti ko vanogobatei kumusangano wezanupf mudu anotungamira mauto enyika yese. Izvi hazvina kunaka. Ukama huripo pakati pezanupf nemauto ukama husina kunaka zvichitarisa ramangwana, nekuti tinoziva kuti kana mauto achinge orwa achirwira divi rezanupf asingarwire divi renyika yezimbabwe yese, panenge paine dambudziko ipapo.
Zvikino zvekare kusouth africawo kune nyayawo dziri kuitikawo dzeanc, tinonzwa kuti anc ine musangano wavo yomukuru. Munoona chinyi pane zviri kuitika kuanc zvingadaukira kuzimbabwe?
Pane mutsauko mukuru kwazvo nemukaha panenge pakati pemusangano mukuru weanc uri kuitwa kuno kusouth africa nezvatakaona kuzimbabwe, nekuti chekutanga pamusangano mukuru weanc uri kuitwa sarudzo dzekuti yana achatora matombo kubva kuna vazuma zvichienda mberi, hatina kumboona vechiuto kana vatungamiri vemauto vachisvikapo kana kuti vachitaurawo pfungwa dzavo, kwete zvakangosevirwa kune zvevematongerwo enyika. Kutatsurana kuri kuita vanotungamira anga ari mutevedzeri wevazuma vasiru Ramaphosa aimbova mutungamiri weafrican union commission mai Nkosazana Dlamini Zuma vari kutatsurana pasina kupindira kwemauto kana kuti zviri pachena. Tinoziva kuti musiri mesarudzo idzi kutanga kwaiva nemumwe mutungamiri weanc, asi hazvina kana kugurusa vemauto. Tinozinofanira kuti zviitwe zvatinorunzirawo kuti dai nyika yezimbabwe zanupf yaonawo zvakanaka izvi, yagona kusiya mauto kune zvematongerwo enyika kuitira kuti utongi hwechitetere hukwanise kusimbiswa. Toziva kuti mauto ndeye munhu wese, ndeye nyika yese yezimbabwe, haana bato ravanomirira kana kuti ravanotsigira chete.
Pavanhu vari kukwikwidza muanc, wamunoona kuti angaite nani kuzimbabwe ndiani?
Pano tinese, asi maonero atinozviita pavaviri vari kutungamira pari zvino, pana mai Nkosazana Dlamini Zuma namutevedzero wenyika vasiri Ramaphosa. Tinoona sekuti vaRamaphosa vanogona kubatsira kuitira kuti zvive nane paukama hweZimbabwe neSouth Africa, nekuti kana tichitondera mai Nkosazana Dlamini Zuma ndo vainge vari kuita rezvekunze kwenyika panguva iyo vamubeki vaitungamira nhaurirano kuna 2008 kuZimbabwe. Basa ravo hatina kufadzwa naro maitiro avaiita. Saka tinoona sekuti vaRamaphosa kana vakakunge vapinda panyanga zvingabatsira muZimbabwe kusimudzira ukama nekudzidzana nekuenda mberi kwekodzero dzevanhu dzeZimbabwe vari kumusha avowo vanenge vachitsvaga upoteri munyika yeSouth Africa.